Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitete nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero yakanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anasi uri musi wesvondo ndira 3/2021. Makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu makumi mashanu nevapfumbamwe kana kuti 59 vofa nechirwere cheCOVID-19 mumavhiki maviri adarika, zvomanikidza hurumende kuti ikurudzire kuti vanhu vagare zvakare mudzimba. Vamwe vanorarama nekutengesa mumigwagwa voshushikana nedanho rekuti vamire kuita basa ravo. Vakaremara vokurudzirwa kuti vanyore mabhuku pamusoro pezvavanosangana nazvo muupenyu. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vari kufa nechirwere cheCOVID-19 uri kuramba uchikwira mushure mekunge vamwe vanhu vasere vafa nechirwere ichi nezuro. Vanhu vafa mumavhiki maviri adarika chete vave makumi mashanu nevapfumbamwe kana kuti 59. Vanhu vafa kubva chirwere ichi zvachatanga kupararira vave mazana matatu nemakumi manomwe nevanomwe kana kuti 377. Nezuro vanhu mazana mana nevanomwe kana kuti 407 vakabatwa nechirwere ichi munyika. Vanhu vabatwa nechirwere ichi vave zviuru gumi nezvina nemazana mana nemakumi mapfumbamwe nemumwe chete kana kuti 14,491. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vave zviuru gumi nerimwe zvine mazana matatu nemakumi matatu kana kuti 11,363. Izvi zvinotevera kupora kwevanhu gumi nevatanhatu nezuro. Vanhu vachiri kurwara zviuru zviviri nemazana manomwe ane makumi mashanu nemumwe kana kuti 751. Nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kuyambira vanhu kuti vangwarire sezvo pave nekamwe kamhando kechirwere cheCOVID-19 kana kuti COVID strain kakatanga kuBritain nekuSouth Africa ako kapararira kunyika dzakawanda. Kamhando kechirwere cheCOVID-19 aka kanonzi kanopararira zvakanyanya uye kuuraya vanhu. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Enoch Maida avakambotungamira chipatara chechitungwiza.
Nyaya yatingangotaura panyaya yatingati new strain iyoyo kana kuti kushanduka kwaita mhando yecoronavirus yatinoziva. Zvino zvagara zvichingozikanwa kuti mavhairasi aya kana achinge achipinda muvanhu, munyama dzevanhu, kana yatingati infection iya, kwapera nguva yakati wandei anokwanisa kushanduka mamiriro awo kana kuti mhando kana kuti structure yaanenge ari. Izvozvo zvinozikanwa, yangu tikatarira mavhairasi akaita sana HIV asati atowanirwa vaccine, muchaona kuti haisingori mhando imwe chete, tumhando twakasiyana-siyana tinowanikwa munzvimbo dzepasi rino dzakasiyana-siyana.
Hapazoite dambudziko rakakura here apa vamaidha, nekuti panga pawanikwa nhombaka yekurapa imwe mhando, taakunzwa kuti pane kamuoka mhando kaakumukaka.
Pakupedzisira nyangwe ikaita seinoshanduka mamiriro yakaita kana kuti mhando yayo kana kuva strain iyoyo tsva, asi kazhinji zvinenge zvichirapa virus iyoyo zvinongoramba zviri zvimwe chete kana zvinongoti wedzerwe simba, kuitira kuti kazhinji simba racho rinenge ravapo pamhando iro kwanisa kunge rati wedzerei, uye kuti kuda kurwarisa kwazvingakonzera zvinokwanisa kunge zvokonzera kurwara kwakati simbei, uye dzimwe nhambo kutatapurirana kunenge kwakutatapuriranwa zvichiti kurumidzei kuti anayo anokwanisa kukurumidza kupa umwe waagere naye kana kuti waari padhuze naye. Saka izvozvo ndo zvinoita kuti vana mazvikokota vanoongorora kana vasaindisi edu vari medical field vana chiremba vatange kuva nokufunga kuti chicha akuuya ichi uye vamwe vakatoona kuti zvinenge zvaakukonzeresa izvozvo kuSouth Africa kuUK ndokwazviri kunzi zvaonekwa pari zvinotarisirwa kuti nokufamba kunoita vanhu zvichatopararira zvichienda kune dzimwe nyika muEurope dzimwe nyika vakutoreva izvozvo kunyika dzana Zimbabwe nevamwe muchaona vakutangawo kuti ndekunotakuzvionawo
saka poitwa sei apa Dr. Maida
vana mazvikokota vachiongorora vari kuona kuti zvinofanira kungova zvinorapisa hwere hungakonzerwa neutachiona ihwohwo ndezvimwe chete asi nyaya inongovapo ndeyekuti zvagara zvichingoitwa mukurapa ndo zvinongoramba zviripo mastandards kana paine zvimwe zvazoonekwa zvinoramba zvichiudzwa varapi kuti vawedzere pane zvavanga vachiita kana kuti pane zvavanga vachishandisa kana mishonga yavanga vachishandisa kurapa vanenge vabatwa neutachiona hweCovid ihwohwo
nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Enoch Maida avo vakambotungamira chipatara chechitungwiza vari parunare muHarare zvichakadaro mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika mamirioni maviri nezviuru mazana masere kana kuti 2.8 million vabatwa nechirwere cheCovid-19 muAfrica. Vanhu vafa vasvika zviuru makumi matanhatu nevatanhatu vane mazana matanhatu nemakumi matatu nemumwe kana kuti 66,631. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vave mamirioni maviri nezviuru mazana matatu kana kuti 2.3 million. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi muAfrica. Dunhu reSADC ndirozve rine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi avo vadarika mirioni imwe chete. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose wadarika mamirioni makumi masere nevana ane zviuru mazana matanhatu kana kuti 84.6 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimwe mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vafa muAmerica vanodarika zviuru mazana matatu zvine makumi mashanu kana kuti 350,000 vabatwa nechirwere ichi vachidarika mamirioni makumi maviri kana kuti 20 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika mirioni imwe chete nezviuru mazana masere kana kuti 1.8 million. Asi vapora pasi rose vachidarika mamirioni makumi mana nemanomwe ane zviuru mazana matanhatu kana kuti 47.6 million. Vakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika vakembo Mohadi nasi vasimbisa kuti mauto nemapurisa achashanda kuona kuti vanhu vatevedzera kurudziro yemutedzeri wemutungamiri wenyika vari gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga neZuro yekuti vagare mudzimba kwemazuva makumi matatu anotevera uye kuti vapfeke zvekuzvidzivirira kubva kuchirwere cheCovid-19. Vachitaura kumahofisi avo emunhu mutapa muHarare nhasi vamuhadhi vashora vanhu nekusateedzera kurudziro dzenyanzvi munyaya dzezveutano pakudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Vachitaura neZuro vachivenga vakati kutanga nhasi vanhu vanofanira kunge vave mudzimba na6 manheru vozobuda na6 mangwanani. Vemabhizimisi anonzi haana kukosha vari kutarisirwa kuti vavhare nemusi wechipiri. Vanhu vanenge vasingabvumidzwe kuenda kune mamwe maguta kutanga nechipiri. Vashanyi vari kunzi vapinde munyika netsamba inoratidza kuti vavhenekwa COVID-19 mukati memazuva maviri. Mabhizimisi anonzi ave kufanira kuvhurwa kubva na8 mangwanani kusvika na3 masikati. Vanhu havachabvumidzwe kuita michato, kuenda kuchechi uye nzvimbo dzakaita sedzekudyira nekutenga doro dzanzi dzimbovharwe kunze kwekumahotera chete. Vanhu vave kunzi vanokwanisa kuenda kurufu vari makumi matatu chete. Kunyange hazvo vamwe vakuru vakuru muhurumende nevamwe vakuru vezvipatara vari kuti kuzvipatara kwazarisa uye hakuna michina yekubatsira varwere mukufema kana kuti maventilator, vamuhadhi vati hurumende yakagadzirira zvakakwana. Panyaya yekuti vanhu vanenge vachirarama sei vasingaende kumabasa, vamuhadhi vavimbisa kubatsira sezvakamboitwa kare asi vakawanda vanoti hapana chavakabatsirwa nacho. vachinyora padande mutande ravo retwitter mutungamiri wemdc alliance vanelson chamisa vati zviri kuitwa nehurumende zvichasiya vanhu vakawanda vachiyaura nenzara nekuti hazvina kuitwa patauriranwa nenyanzvi uye vanhu vacho vati zviri nani kuti hurumende ivhare nzvimbo chete dzine dambudziko rakakurisa uye vashora kuvharwa kwemabhodha vachiti ndiko kunobvararamo yevakawanda. Mashoko aya atsinirwawo nemutungamiri wetransform zimbabwe vajacob ngarivhume vati hurumende haisi kubatsira varombo sezviri kuitwa nedzimwe nyika. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru wesangano revanorarama nekutenga nekutengesa mumigwagwa revenders initiative for social and economic transformation kana kuti viset vasamwe wadzai.
Lockdown mawiro ayaita ichatikanganisira zvikuru. Ndofunga mukatarisa mapenenzerwa ayaitwa mataurirwa ayaitwa nehurumende ndekuti for 30 days tenge singakwanisi kushanda. Ndofunga vanatso kutaura kuti informal sector vanhu vanenge vasingabvumiri kushanda, saka zvazvinongoreva ndezvekuti vanhu vanenge vachifane nzara.
Saka sesangano muri kupa kurudziro ipa
isusu maonera tiri kuzviita ndeyekuti dei pakawanikwa nzira dzokuti chimwe chipoka chevanhu vari informal sector vawanikwe vachibvumirwa kushanda vobatsirwa nezvekushandisa zvakaita semaPPEs, masanitizer, maface mask. Vanhu vachikwanisa kuramba vachishanda vachiriritira mhuri dzavo. Ndochinyuito chatinacho ichocho. Chechipiri nhau yokuti hurumende inongotaura kuti kune lockdown pasina zvibatsiro zvokuti vanhu vararame. Tinoziva kuti pakambopiwa urongwa hwokuti pachawanika support yemari cushioning fund, but hatina chatakaona chakabuda chinobatika. Saka tiri kutarisira kuti lockdown zvayaitwa deno hurumende yachiuya ichibatsira vanhu vari muinformal sector nemari idzodzi dziraramo macushioning fund, nokuti izvozvo pazviri zvovari kungoreva ngoti vanhu muchingogarai mudzimba muchifane nzara.
Tiri kunzwa kuti mamwe mauto nemapurisa vatotanga nhasi kuti vanhu vavhare kunyange zvisiri zvazvo zvakataurwa nevatungamiri venyika. Ichokwadi here ichi?
Ichokwadi, tiri kusangana nenhau dzakadaro kune vamwe vatinoshanda navo. Kutanga Tuesday ndipo pavanenge vachinzi vatevedzere zvatarwa izvi. Saka zvinhu zvatiri kutotsoropodzawo seboka kuti devamirira nguva yazvo yakatarwa yatanga, nokuti ipapapa kune kwakutowana nzira dzokuda kuita corruption.
Mukuru wesangano revanorarama nekutenga nekutengesa mumigwagwa reviset vasamwe wadzai vari parunare muHarare. Tichiri panyaya iyi, South Africa inoti uore huri kuitika kuZimbabwe hwapa kuti iendese mauto nemapurisa kumuganhu wayo neZimbabwe uye kurwizi Limpopo, ichishorawo kuda kupinda kwezvarwa zveZimbabwe munyika iyi nemagwaro eCovid-19 ekunyepa. Mukuziya nyaya iyi nekuvharwa kwemabhodha, tabata mutungamiri wesangano revanorarama nekutenga nekutengesa kunze kwenyika reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru.
Danho ratorwa nehurumende rekuvhara mabhodha idanho rinoshungurudza zvikurusa. Idanho ratipinza parumananzombe. Danho iroro richatipinza panguva yakaoma sekuti ndo kurarama kwedu chete. Hatina mamwe mararamiro atinawo kunze kwekutenga nekutengesa. Naizvozvo tichazama ku nepatinogona napo pose kuti titaure nehurumende kuti inge ichisunungura mabhaudha ayo ingavazame imwe nzira yekuti vakwanise kunge vachiongorora kudzikira kwechirwere asi isingaitire kuti vanhu vafe nenzara.
Ko zvatiri kunzwa neSouth Africa kuti huori ndo hwakupawo kuti iomesere vanhu vemuZimbabwe vanenge vachida kupinda munyika iyi, munoonawo sei nyaya iyi?
Ichokwadi, pane vanhu vakabatwa vakati vaine maCovid-19 test certificates anofungidzirwa kuti ndeyekunyepa. Uye dambudziko rakanyanya kuitika nderekuti pavaizobvunzwa kuti pamaa muchitestwa matestwa sei, vaitaura zvemugodzi matsuro.
Munorevei apa vajuru?
Vaitaura zvinhu zvinokashamadza zvikurusa. Vamwe vaiti vatorwa ropa vachitsanangura kutestwa kunoitwa munhu kana achitestwa utachiwana hweHIV. Zvinove zvakasiyana zvachose nekutestwa kunoitwa munhu kana achitestwa chirwere checovid-19. Saka tinokurudzira vanhu vese vanoda kushandisa miganhu kuti vashandise mapepa echokwadi, sekuti ndo zvinozokonzeresa kuti nyika dzipinde mumalockdown. Takabvira taita kurudziro iyoyo kuti vanhu ngavasiyane nekuuya nemapepa asiri echokwadi, nekuti zvinozotipinza muna taisireva, zvinopinza neavo vanga vachiita zvinhu negwaro rakanaka muna taisireva.
Mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vari parunare kuSouth Africa. Vakari mara vakurudzirwa kuti vanyore mabhuku pamusoro pezvavanosangana nazvo muupenyu vasingamirire zvinyorwa kubva kune vanhu vasinganyatsonzwisise shuviro yavo. Ngatinzwei nyaya inotevera kubva kuna Safari Njema.
Sachigaro wesangano reZimbabwe Differently Abled Cricket Valois Garaba vanoti zvinyorwa zviri pamusoro pevakare mara zvishoma zvikuru. Vagaraba vanoti zvakakosha kuti vakare mara vanyore pamusoro pezvinhu zvinoitika muupenyu kuitira kuti veruzhinji vavanzwisise.
Dai takoshesawo kunyora nokuda kwokuti mabhuku iwaya ane zvimwe zvinhu zvaanoita kuti kadai munhu akaverenga bhuku akaridzokorora zvakare haanotanga kuona maonero mamwe akasiyana.
Izvi zvinotsigirwa nemunyori wemabhuku evechidiki wekukaroi vaDavid Murambwi avo vane cerebral palsy. VaMurambwi vanoti vakawanda vakaremara vanofanira kushandisa zvipo zvavo zvekunyora.
Mumabhuku haanoende kuenda kuchikoro, anongoda ruzivo kwako. Saka kana une chipo chacho usati handa kuenda kuchikoro, tanga kunyora.
Imwe nhengo yeTracy Nyakupinda Albino Foundation vashingirirai Nyakupinda vanoti kusanyora nhoroondo dzavo kunoita kuti vakaremara vasawane vanovanzwisisa. Vanopa semuenzaniso nyaya yakaitika kugokwe mugore ra1990 apo vana vasope vakatorerwa munda wavakange vasiyirwa nevabereki vavo. Asi izvi zvakazogadziriswa nedare.
Pane vamwe vanhu vakabva vaita ruchiva vaidawo munda iwoyo, pakabuda pfungwa yekuti vanhu imimi hamukwanisi kurima nekuti zuva rinokukanganisai munda wabva watorwa. Inhau yakazokwanisa kuendeswa kumatare vakazopiwa munda wavo.
Vanomiririra vakaremara muparamende Senator Joyce Timire vanoti vachashanda zvakasimba kuti pave nezvirongwa zvinosusukidza vakaremara kuti vanyore mabhuku anotaura pamusoro peshuviro dzavo.
Kuti vanhu vanzwe kana tichiirwisa hondo yekodzero dzedu vakaremara, vanogona kuzvinzwisisa zvakanyanya munhu kana achizviverenga.
Sachigaro weZimbabwe International Book Fair vaMemory Cherere vanoti vakaremara vanofanira kuburitsa zvinyorwa zvavo zvinoita kuti pasi rese rivanzwisise.
Vanhu vanonyatsotsanangura mhando yeupenyu hunonyanyonzwisisika ndivo avo vanorarama upenyu hwacho vanenge vachitsanangura.
Nyanzvi munyaya dzekunyorwa kwemabhuku dzinoti zvinyorwa zvakakosha sezvo zvichipa veruzhinji mukana wekunzwisisa zvinoitika muupenyu hwevanhu vakasiyana-siyana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.
Dzimwe nhengo dzebato reRepublican Party dziri muSenate yemuAmerica dzinoti dziri kuzobatana nemutungamiri wenyika vaDonald Trump mukuedza kuramba kutambira zvakabuda musarudzo dzemutungamiri wenyika idzo dzinofanira kutambirwa zviri pamutemo nedare reHouse of Representatives neSenate nemusi wa6 ndira. VaTrump vakakundwa musarudzo idzi navaJoe Biden avo vari kutarisirwa kutora mhiko musi wa20 ndira. Senator Ted Cruz vekuTexas nevamwe gumi nemumwe vanoti vachabatana nedzimwe nhengo dzedare reHouse of Representatives kuramba kutambira sarudzo dzemusi wa3 mbudzi dzavari kuti dzakabirirwa kunyange hazvo vakundikana kuunza humbowo kudare. Nhengo dzedare reparamende idzi dzinoti dziri kuziva hadzo kuti hadzikwanise kuvandudza zvakabuda musarudzo uye kumisa vaBiden kuti vasatore mhiko. Vanotungamirira bato remaRepublicans vaMitch McConnell vainge vakurudzira kuti nhengo dzavo dzitambire zvakabuda musarudzo. Senator Lisa Murkowski vekuAlaska naSenator Pat Toomey vekuPennsylvania vanoti vachatambira zvakabuda musarudzo. VaCruz nevamwe vavo vanoti vari kuda kuti paumbwe komisheni inoongorora zvakabuda musarudzo, asi uku kunonzi kungotambisa nguva. VaTrump ndivo mutungamiri wekutanga mukati memakore makumi matatu kutadza kuhwina sarudzo kuti vatonge kwetemu yechipiri. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kuyambira kuti hondo iri muSomalia iyo yava nemakore akawanda chapa kuti vanhu vakawanda varasikirwe neupenyu nekuda kwechirwere checovid-19 kunyange hazvo nyika dzakabudirira dzatotanga kubaya vanhu nhomba yekudzivirira chirwere ichi. Nzvimbo dziri pasi pechikwata cheAl-Shabaab icho chakapandukira hurumende ndidzo dziri kutyirwa kuti dzichafiwa zvakanyanya nechirwere ichi. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai, muri Zimbabwe. Ndinomukamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Nasi musi wa3 January 2021 muri Zimbabwe. Happy New Year. Ine ndini Mike Hove. Nasi muchirongwa tine hurukuro nava Blessing Piri vekambani ye Don Menteiro. Tirikutarisa zvavakasangana nazvo mugore ra2020. Somwo muzvina bhizimusi wechidiki vapiri vachatudza kuti gore rakafamba zvakanaka here. Vapiri ndiro mugamuchira muchirongwa nyaya mainzwa tiudzeyo zvere.
Tingangoti gore ra2020 gore ranga rakaoma. Igore ranga rakasiyana nemamwe makore taimbenge takaona kumakore adarika. Igore rakadonha vakawanda. Zvireva kuti igore ratada kuti munhu uve neunyanzvi, uve nekuzvisiyanisa nemamwe mabhizimusi. Nekuti kuvharirwa kwakaita vanhu kwakaita kuti kutengeserana kuve kwakaoma zvikurusa.
Tichitarisa chirwere checovid-19 pamwe nechirwere chelo tinoona kuti chirongwa ichi chakakanganisa zvirongwa zvanga zvichida kuitwa nana businessmen vechidiki. Chirongwa chelockdown chakakanganisa here mabatiro amunoita business re?
Chokwadi, ndingangoti chirongwa chelockdown nechirwere checovid-19 handifungi kuti pane bhizimusi rakasiwa risina kunyatsozunguswa. Isu sevechidiki sevane mabhizimusi achiri kusimukira, ndinoona sekunge takaafektwa zvikurusa kudarika mamwe mabhizimusi. Nekuti tichiri kuzama kuti tizvione kuti timire papi chaizvo chaizvo kuti tizvigadzirirewo maketi yedu sevechidiki. Kuvharirwa kwakaita vanhu kwakaita kuti masales edu adoni. Tingangoti kubva mumwedzi waMarch kusvika mwedzi waOctober uNovemba masales akanga ari pasi zvikurusa. Mimwe mwedzi taitogona kutita mwedzi wose tisina kana kutengesa. Pedzezvo tiri kufanira kubhadhara marent house. Tingangoti mumwedzi 6 or 8 ya 2020 kuvharirwa kwakaita vanhu kwakaita kuti kushayikwe kana muchato mumwe chete zvakati afecta zvikurusa isu semabhizimusi echidiki. Nekuti imaketi hombe kwatiri kuchata kwevanhu. Saka hatina munhu atikakwanisa kutengesera sutu, hatina munhu atikakwanisira kuaisira sutu nenyaya yekuti kwakanga kusina michato yacho. Zvakare mukugadzira masuti kwedu tinotarisira zvakanyanya maraw materials atinowana kubva kunze kwenyika kwakaita sekunana Turkey, kwakaita sekunana Tanzania, kwakaita sekunana Zambia. Saka kuvharo kwanga kwakaita mabhodhi kwakave chimhinga mupini and kwakati kanganisa sebhizimusi rechidiki. Nekuti takanga tisina choice yakati mumaraw materials edu nekuti mabhodhas akanga akavhara.
Zvii zvamungada muchioneka zvichiitika munyika mugore ra2021 zvichange zvichikubatsirai imi savana muzvibina bhizimusi vechidiki?
Tingangoti 2020 zvaranga riri dambudziko. Tingafara zvikuru tikaratidzwa rubetsero kana tikawana ruyamuro kubva kuhurumende yedu yeZimbabwe. Tiri kuona kune dzimwe nyika vakanga vachipiwa mastimulus packages. Tiri kuona kuti manga muchishungurudzika nokuda kwechirongwa chelockdown. Saka tave kukupai rubatsiro rwekuti mukwanise kupawo vashandi venyu masalari avo, mukwanise kubhadharawo marent house enyu. Tikazviwanawo muZimbabwe izvi kuti hurumende yotipawo rubatsiro stimulus package yekuti tidzoke zvakare, timire tikwanise kutanga production zvakanaka mugore ra2021. I'm sure chinenge chiri chinhu chakanakisa zvikuru.
Aiwa muri Zimbabwe, regai titore mukana uyu mukutenda vapiri nekupinda muchirongwa.
Nemi vatereri munokwanisa kutipa mashoko enyu. Kana uri wechidiki ndinokoka tumira mashoko pa WhatsApp uchitudza kuti nemaondo ako gore ra 2020 rakafamba zvakanaka here. Zvii zvauruda kuona zvichiitika munyika mukusimudzira wechidiki mugore ra 2021. Mure Zimbabwe tokumbira kuti mutumire ari ma voice note mumatumira pa WhatsApp pa number dzinoti +1 202 465 0318. Mure Zimbabwe tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei pano pane venue ye Studio 7 nemusi wechipiri pachirongwa The Connection 8 to 9 p.m. muri Zimbabwe. Anokonekai nemufaro. Happy Happy New Year muri Zimbabwe. Ndini wenyu Mike Hove. Tosangana nemusi wechipiri. Bye bye.
Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba. Jesu simba rangu, simba
rangu. Vatereri, ndinokuchingamidzai muchirongwa chedu chekutanga mugore ra 2021. Ndini Tanonoka Wande ndichikukorokotedzai mugore rino. Nasi izuva rekunzwa zvamunofunga kubva kuma audio amunotitumira.
Ndinonzi Clever, ndaenda kubvunza kuti zvinofamba sei kuti vanhu vakauraya Jesu ndovanobva vauya kuzotidzidzisa futi zvokunamata, ndovakatinyorera futi magwaro, ndovakatudza futi kuti Jesu akatifira. Saka mhonya kufamba sei? Because munhu ane mhosva anongonyora zvaanoda kuti azviredze pamhosva. Ndosaka nichiona pakaiswa mawedzi ekunzi Jesu akatifira. Saka ndava kuti munyatsotaura kuti zvaka mhonya zokufamba sei kuti ticha akafoera midzi pafom 4 ndiyewo zoenda kunoticha midzi dzacho.
Ndakambosanganawo neumwe mukomana aizvitiwa ari kuparidza shoko achiti iye hanzi hakuchina umwe muprofita wechokwadi pasi pano kunze kwaprofeti vanonzi Kako. Handizivi kuti ndevapi. Ichokwadiwo here kuti hakuchina maprofita vechokwadi, hakuchina nhume dzechokwadi kubva kuna Mwari?
Iko vatanonoka Wande, tinotenda kwazvo nechirongwa chenyu chezvechitendero chamunotipa. Nhasi ndaida kutaura nezvechechi yeJohani Masowe wechishanu. Maonero angu, Johani Masowe wechishanu hayaifanira kuve chechi. Ini ndoona sekuti Johani Masowe wechishanu inokwalifaya kuve religion yakazvimiririra kufanana nemareligion atinawana Bahai Faith, chiHindu, chiKristu, chiMoslem, zvichienda zvakadaro.
Makadii kuvatanonoka Wande, ndine mubvunzo panya yezvitendero apa. Mubvunzo wangu ndekuti ko semaprofita mazhinji vachiwana vakadzi vakawandisa?
Vatereri, ndinoimbisa kuti tichapiwa mhinduro yeimwe mibvunzo iyi nekukurumidza. Hongu, pari zvino tisaore mwoyo, ngatirambei tichivimba naMwari wedu semazuva ose. Kana muine mibvunzo kana zvamungada kugovana nevamwe vatendi, tumirai maaudio enyu pa WhatsApp number dzinoti 001 301 919 8140. Iyi inamba yezvechitendero chete. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti ngatisanganei zvakare zvendo rinouya mune chimwe zvechirongwa chedu chezvechitendero.
Tenda zvikuru Tanonoka Wande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vanhu makumi mashanu nevapfumbamwe kana kuti 59 vofa nechirwere cheCovid-19 mavhiki maviri adarika, zvomanikidza hurumende kuti ikurudzire vanhu kuti vagare mudzimba kwemazuva makumi matatu. Vanorarama nekuzviitira mabasa emaoko vochema-chema nenyaya yekunzi vambomire kuita mabasa. Vakaremara vokurudzirwa kuti vanyore mabhuku pamusoro pezvavanosangana nazvo muupenyu hwavo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoti ivai nesu zvakare mangwana mangwanani. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti munare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngesonto mhlaka 3 kuzibandlela 2021 ngoKibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, kulabanye abantu abasekela ukuvalwa ngci kwelizwe leZimbabwe nguhulumende ozama ukuvimba ukumemetheka kwegciwane leCOVID-19.
Vele bese sikhuluma ukuthi kuvale idolobho lelizwe lesophuzile ngoba sikhangela ukuthi umkhuhlane lozimemetheka kakhulu.
Uhulumende wakwele South Africa usebopha abantu abaningi abavela kweZimbabwe abazama ukugqapha umngcele ongekho emthethweni.
Kutshengisa ubunzima bokuthi izalwane zaseZimbabwe zithole incwadi zokuhambisa ama-passport.
Kula malunga edalele Senate kwele Melika azama ukuguqula impumelelo yokhetho lukamongameli okwanqoba uJoseph Biden. Kwezamasiko sixoxa ngamalobolo.
Inkomo lezana zihlangane leza komgoni zingene esibayeni.
Zalethulela ezabatsha kanye nezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amapolisa lamasotsha sebeqalile ukuvimba endaweni ezijeneyo elizweni leZimbabwe ulandela ukuvala ngci ilizwe okwenziwe nguhulumende othi usumemetheka okwethusayo umkhuhlane weCOVID-19 elizweni. Umevis Khama usethulela lolo daba.
Umsekeli kamongameli enguye njalo ophethe uhlangothi lukahulumende olubona ngezempila kahle uretired general Constantino Chiwenga izolo wethule isiqondiso ezintsha zokuvimba ukumemetheka komkhuhlane weCOVID-19. Utshele intatheli zindaba eHarare ukuthi sokuzavalwa amabhizimusi amaningi agoqela abantu abasebenzela emigwaqweni.
The existing COVID-19 preventive health measures will be strictly enforced. That is
zizolandelwa ngokufaneleyo lezi ziqondiso ze-COVID-19 ezibalisa ukugqokwa kuhle kwama-mask, ukungathintani mahlayana i-social distancing, ukusetshenziswa kwama-sanitizer kanye lokuhlolwa ukuba umzimba ukukhudumala okunganani. Abehluleka ukulandela lokhu bazojeziswa.
And offenders will be prosecuted.
Lokhu kwenzakala ngesikhathi kusanda kutholakala abantu abaningi abalomkhuhlane lo elizweni. Amahola angamachumi amabili lane asanda kwedlula sokutholakale abedlula amakhulu amane 407 belegciwane leCOVID-19 eZimbabwe. Ngesikhathi lesi kubhubhe abayisichiyagalombili 8. Uhlangothi lwezempilakahle luthi sokulabantu abedlula inkulungwane ezilichumi lane 14,491 asebehlolwe kusukela ngombimbitho nyakenye batholakala beleCoronavirus. Soku bubhe abafika phose amakhulu amane 377 kwathi abedlula inkulungwane ezilichumi lane 11,363 baphepha kulumkhuhlane. Odokotela bathi uhulumende wenze kahle ukwethula iziqondiso ezizavimba abantu ukuthi bahamba-hambe bathelelane umkhuhlane weCOVID-19. Udokotela Gary Shaba uchayela uhulumende ihlombe ngakwenzileyo.
Singakhangela kwamanye amazwe osokusenzakala ukuthi umkhuhlane lo usuqalisile ukungezelela inani labantu abafumana belawo asebekubize bakuthi second wave. Lalapha singakhangela inani labantu asebetholakala belalo umkhuhlane sebesiyabengezelela. Osokwenzakele ukubana amanye amazwe asebiselile izimiso ze lockdown. Inkuthazo engilaye ukuthi kasingamelelini ukuthi uhulumende aze athi lockdown ukuthi sizivikele.
Kodwa kulabanye abantu abathi uhulumende bekumele atshela abantu kulesikhathi ngeziqondiso lezi ukwenzela ukuthi badinge ukudla lokunye abakufunayo. Omunye wabalombono lo ngumnumzana Jenesani Ntungagwa ohlala eHarare.
Bekuvele kukhulunywa ngendaba yeCOVID. Okwesibili akusakhanyi kumbeni inyathelo leli likhona ukumisa ukuhamba kwabantu ukuthi bengahlangani kumba vile ukwezela uweze politiki. Okwesi tatu, ilizwe vile vile linye la mali, abantu vya vile vila mbile. Uhamba wabo, umbenu ngahambi, uza vile uza chupa.
Okwa manje, ama socha la mapolisa, sebe ngene mpagatini, bezama uvimba ngendlela zonke, ukuthi abantu benga pumbe zindlini, kuze kuchaye isikhathi esifakwe nguhulumende. Kulabanye abesaba ukuthi ama socha azaqala uchaya abantu mahlayana. Uhulumende ukhuthaza abantu kuba bazinakekele ngendlela yesibanga esiphezulu, bahlale emakhaya, paga kwensuku ezingamachumi amathathu bakhuthazwa ukuthi baphume endlini nxa kulento enkulu ebasindayo kumbe besiyadinga ukudla. Ngimele Studio 7 ngise Harare ngingumevis Gama.
Udaba olufanayo kulabantu kobulawayo abathakazelela ukuvalwa ngci kwelizwe leZimbabwe kusenzelwa ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Kodwa abanye bathi abanikwanga isikhathi sokulungiselela ukuhlala ezindlini inyanga yonke. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnumzana Michael Ndiweni, umqondisi wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eBulawayo Vendors and Traders Association, ngomunye wabancoma okwenziwe nguhulumende loba ekhonona ngesikhathi esiphiwe abantu ukuthi bazilungiselele bengakavalelwa ezindlini.
Umnakano wethu bevele bese sikhuluma ngokuthi ukuthi kuvale idolobho lelizwe besekuphuzile ngoba sikhangela ukuthi umkhuhlane ozimemetheka kakhulu. Kungakunjalo besidinga ukuthi khona nohulumende athatha amanyathelo abantu ba pepe. Kodwa ke okungani kuyasikhathaza kakhulu ukuthi uhulumende sevale ngci imkambo labantu abathengisa khona. Ngomnakano wethu uhulumende kungcono ukuthi avumele abantu abathengisa endaweni ezifaneleyo ezisemthethweni abalama license bayithengisa bese bekhangelwa ukuthi babalandela izinqumo ukuthi hayi akuze kube kuhle ukuthi kuvalwe ngci sikwazi ukuthi abantu bavela kukhefu kathesi abala ngitsho lesenti nje.
Lokhu kusekelwa unkosazana Pretty Mpofu, omunye wabathenga bethengisa impahla kobulawayo.
Uhulumente uzayenza ukuthi abantu babulawe izindlala instead of ukuthi sibulawe yicorona sizabulawa izindlala ezindlini. Sidlile izimali zethu ezinye khona kokuncana de silakho sakudla ngefestive sikhangele ukuthi sizasebenza January special. Manje sesihlala ezindlini for 30 days yikuphinda futhi sibange le udubo luwezi okuyadala futhi lodlakela ezindlini kudale into eziningi abantwana ama teenage pregnancies ngoba xa abantwana sokuthala lockdown wethela ezindlini kunenge ukuthola kusenzakala.
Umnumzana Charles Chuma esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo uthi abezomthetho bayekethise ukuvimba abantu emigwaqweni okwenze ukuthi umemetheke kakhulu umkhuhlane we-COVID-19.
Indaba leyi ye-COVID-19 icinisi senza kube lama-lockdown measures amatsha lawa. Kodwa ke singathini thina yithi lathi abantu esibangele khona lokhu singasalandeli imithetho le social distancing nama-gatherings. La amapholisa into lezi ebezikhangele kumele ukuthi i-enforce ama-lockdown regulations athi khona engavumeli abantu benze ama-gatherings but bayekela.
Unkosikazi Gugulethu Chabalala laye uthi uhulumende uthethe isinqumo lesi ngenxa yokuthi wenze amaphutha amaningi ukuvimba ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19.
Uhulumende wenza i-decision leyi etshengisela i-panic kakhulu ngezehlakalo kade sesenzakala ukuthi ama-COVID cases ethu kade sesiba amaningi. Kunjenje vele kobulawayo akulalithola uhleliweyo ukuthi nxa abantu bengagula akula ndawo lapha engakhangela sibili abantu ababe begula okuzwayo. Kasithatheleni responsibility at individual level ngoba uhulumende wethu lowo akulalutho angalwenza ukuthi uzulaphephe.
Udokotela Solwayo Ngwenya uthi i-lockdown iqakathekile ukuthi kuvikelwe impilo zikaZulu.
Bubhane leli litsha selimemetheka okwamagama njalo selibulala abantu okwamagama. Yikho uhulumende sefakile i-lockdown entsha. Siyakwazi ukuthi abaningi liyazonda labelifuna ukuyathengisa kodwa impilo zenu ziqakathekile ngoba nxa usushonile akula kuthengisa ozakwenza. Siyaxwayisa amahlaba ezulu ukuthi lilalele khonokho okukhulunywayo ukuthi lingaze lahamba lapho kulesi minye eminye khona.
Amapholisa lamasotsha aseqalile ukubhodabhoda emadolobheni besenzela ukulandela okwethulwe nguhulumende izolo othi uzama ukuvimba ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo ngingubathabile Masuku.
Uhulumende wakwele South Africa usebupha abantu abaningi abadabuka eZimbabwe abangena kulelo lizwe ongekho emthethweni. Amaphephandaba atshiyeneyo akwele South Africa abika ukuthi uhulumende usebenzisa amapholisa lamasotsha avimbe endaweni eziningi ogoqela emfuleni uLimpopo. Abaningi ababotshwayo ngabasebenza kulelo lizwe abalama pepa angaphelelanga. Kasenelisanga ukukhuluma lo hulumende wakwele Zimbabwe lo wakwele South Africa ngodaba lolu. Ukuze sizwe okuningi ngokwenzakalayo, sixoxele umnumzana Ngqabuto Mabhena, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa.
Lokho kutshengisa ubunzima bokuthi izalwane zaseZimbabwe zithole incwadi zokuhambisa ama-passport. Siyakwazi ukuthi ngo-2020 uhulumeni weZimbabwe kazange avulele abantu ukuthi ba-apply lama-passport. Lalawo ama-passport akhona intengo yakhona iphezulu. Yikho abantu sebeze bengena iganga besize South Africa. Sicabanga ukuthi uhulumeni weZimbabwe kumele arelaxe imithetho yoku-apply ama-passport njalo futhi ayehlise intengo yama-passport. Kumele sakhe umnotho welizwe lakithi ngoba singeke kube kuhle ukuthi iminyaka yonke abantu abatsha bayabaleka elizweni besize South Africa la ngapha eSouth Africa lemsebenzi yankonzi sibamlutshwane yikho ke kumele kwakhiwe umnotho elizweni lakithi ukwenzela ukuthi izalwane zaseZimbabwe zisebenze eZimbabwe kodwa ke siyakwazi ukuthi umnotho wakithi angeke wakhiwe nxa kulokho kubusa iZANU PF
sizakhulumisana na leziphathamandla zikahulumende wakwale South Africa ngodaba lolu.
Sivele sikhulumisana labo ngoba okokuqala ubudlelwano be-ANC leZANU PF kabuyincedisi ANC ngoba ngeke uthi lilobudlelwano nxa uthi ubudlelwano bangkhona bufaka futhi lina ebunzimeni ngoba siyakwazi ANC kusukela ngo-2000 iyakade lokhu ivikela iZANU PF kakhulu edabeni lokhetho. Kumele bayekele iZANU PF izalo zaseZimbabwe zivote ngokukhululeka zivotele abantu abafunayo ngoba nxa belokhu besekela iZANU PF iZANU PF bayatshontsha bangamasela bangabaqili behleka ukwakha umnotho izalo zaseZimbabwe zibe sezophephela South Africa kube sokusiba lalolu hlupho futhi esilubonayo khathesi.
Sokula malunga edalile Senate alichumi lambili abathi bazaphikisa impumela yokhetho lukamongameli kwele Melika ngolwesithathu kubalwa ama-electoral votes ngamalunga eSenate lawe House of Representatives. USenator George Hawley nguye oqale ukukhuluma ngodaba lolu wasekelwa ngabanye abaguqela uSenator Ted Cruz abathi ukhetho lwebiwa libandla lama-Democrats. Isekelo sombuso welizwe sikubeka sobala ukuthi amavoti awenziwe i-electoral college kumele abalwe mhla ka-6 zibandlela. Imithethondaba eminingi ithi akulabufakazi bobuveza ukuthi ukhetho lwebiwa ngumnumzana Joseph Biden lebandla lakhe. Umongameli Donald Trump wethule imbiko eminingi enkundleni yokuxhumana eTwitter esithi ukhetho aluqhutshwanga ngemfanelo eGeorgia, Pennsylvania, Wisconsin leMichigan owanqoba khona uBiden. Ababona ngezokhetho bathi ukhuluma konke lokhu ngenxa yokuthi wanqotshwa nguBiden. Baningi abalandela ukhetho lolu abadabuka kwele Zimbabwe. Omunye wabo ngumnumzana Mncedisi Gude ohlala entaba zinduna.
Enziwa nguDonald Trump iyasihlukumeza thini kakhulu ama-Africans ngoba sikhangela ukuthi emazweni ethu i-Africa yikho kuvama ukwenzakala izinto ezesabekayo ezinjengalezi kakhulu eZimbabwe. So okumangalisa ukuthi nxa uTrump esenze nje unika abantu bezana uPF igunya lokuthi embusweni kuyalelwa.
Unomzana Washington Ncobe ohlala enkayi uthi kuyamangalisa okwenziwa nguTrump.
Inuki ngosiwanga. Ukuqilibezelana kuyinto ekhona e-America. Kusho ukuthi kwayena ungene laye ngesingundu engundu. Kangenanga kahle. Kusho ukuthi uHillary Clinton wadliwa laye ngezandla. Antsho njalo.
Umnumzana Melo Sidladla laye uyakulandela okwenzakala eMelika.
Njengoba nje esintwini bethi ayikho efa ingaqhatsha ingaqhatshi. So hayi, yena uyazama nje imizamo yakhe yonke, ngibone ngani izophelela emoyeni. Yena nje kayeke ephathe lo omutsha sibone ukuthi usiphathele.
UBiden ulama electoral votes edlula amakhulu amathathu 306 kuthi uTrump ulangamakhulu amabili lamachumi amathathu lambili 232. Abacubungula izombuzo kusazwe bathi amalunga edale leSenate lele House of Representatives kawasoze aguqule impumelo yokhetho lukamongameli olwenziwe ngolwezi nyakenye. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isiphendla laseJohns Hopkins University sibika ukuthi sokulabantu abafika phose izigidi eziyisitshiyangalombili lanhlanu 84 million asebehlolwe emhlabeni wonke jikelele batholakala belomkhuhlane we-COVID-19. Sithi abafika phose izigidi ezimbili 1.8 million sebabulawa ngumkhuhlane lo. Wake waba ngumkhokheli welizwe lemali uModibo Keita Kaseko. Uhulumende wakwale mali kajonga ukuthi uModibo ubebulawa kuyini. Abantu abacatshangelwa ukuthi ngamalwecatha kwele Pakistan bathumbe abantu abalitshumi emgodini bababulala namhlanje. Kakwaziwa ukuthi injongo yabo kuyini. Soke isikhathi sohlelo lwabasakhulayo.
Lingale tshona njani mthwakazi omuhle Zimbabwe omuhle, ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje mhlaka 3 January 2021. Happy new year zulukandaba. Igama nguMike Hove. Namhla kuhlelo silo blessing Phiri uSomas Bhizimusi osakhulayo owenkampani yeDon Minteiro. Bayathengisa impahla yetshiyeneyo egoqela isichathulo kanye lamasutu. UPhiri uzasitshela okuningi ukuthi njengosomabhizimusi Zimusi ubone njani umnyaka ka 2020. Piri, ngiyakwamukela kuhlelo, nanti udaba olukhona. Umnyaka ka 2020 uhambe njani?
Ngiyabonga. Ngithemba la uyavumelana lami. Umnyaka 2020 ubunzima. Uyabona le pandemic le COVID-19 yenze ukuthi ama businesses ethu abengazathi ayihlangaphansi.
Umkhuhlane we COVID-19 njalo uhlelo lwe lockdown luphazamise njani indlela ophatha ngayo ibusiness yakho?
Njengoba abantu bevalele ezindlini, sibona ukuthi ukuthengiselana lokuthengisa kwethu bekungayisiko esasikufuna. Ngamanye amalanga zero sales, sibe lenyanga yonke singathengisanga lutho. Lokhu siphazamise kakhulu. Sibona ukuthi uhlelo lwe lockdown beluyalisa imshado, kusho ukuthi thina besingakwanisi ukuthi sithengise amasuti.
Njengebhizimusi kukhona na elikwenzayo ukuthuthukisa ibhizimusi lenu ngalesi sikhathi umhlaba wonke usalwisana ngalo mkhuhlane?
Sithethe ithuba sebenzisa i-social media. Njengoba sisazi umuntu onke besezindlini, besezindlini umuntu ebesebenzisa ifoni yakhe, abantu bebetshona ku-social media. Sabona kulungile njengebhizimusi encane ukuthi lathi sihambe ebantwini. Sihambe njani? Sihambe ebantwini through i-social media. Sithethe isikhathi sokucreate ama-marketing strategies, safaka ku-social media ukuthi abantu bebone ukuthi lokhu sakhona, lokhu sisathengisa ama-studio. Njalo sihle sathatha ithuba leli ukuthi njengoba abantu bebeyalisa ukuhambe esemadolobheni, but amabhizimusi bebevunyelwa ukuthi behambe bekwenza production land. Sithethe ithuba lokuthi abantu besi-invite ezindlini zabo, besi-invite ema-ofisini abo ukuthi sihambe siye bameasure, kuphenduke ku-factory, silungise amasuti, sesibahambisela ama-products abo.
Siyabona ukuthi umnyaka ka-2020 usephelile, nangu-2021 usefikile, siphakathi inside. Njengosomabhizimusi osakhulayo, sikubona izinto ezinjani ezilapho ukuthuthukisa ibhizimusi lakho ngomnyaka ka-2021?
Into esidingayo lusizo from uhulumeni ukuthi esisize lama-packages, lama-stimulus packages, ukuthi siphenduke lati back to our feet, ukuthi sesiqalise i-production. So usizo from uhulumende ukuthi esinike ngubeni ama-small loans, ngubeni ama-stimulus packages ukuthi siphenduke lati ebhizinisini.
Hayi, silukandaba, sithanda ukubonga uBlessing Phiri ngokungena kuhlelo. Lawe mlaleli, ulakho ukusipha umbono wakho. Nxa ungumuntu ongisakhulayo, phosela amazwi akho. Ngiyakunxusa uhlelo. Awusitshela ukuthi umnyaka ka-2020 uhambe njani, njalo ufisa ukubona inguquko enjani elizweni kulomnyaka, umnyaka ka-2021. Thumeza umbono wakho ku-WhatsApp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Isikhathi yiswe sesidliwe ngumangoyi. Izulukandaba silugqiba lapha uhlelo lwabatsha. Lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo uhlelo The Connection ngolwesibili 8 to 9 PM zulukandaba. Olivalisayo ngiyenjabulo. Igama lami nguMike Hove. Mthokazi omuhle Zimbabwe omuhle. Happy new year. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Hove.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumakakasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Sonke isikhathi sohlelo lokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Igama lami nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useni Spanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje ukusihlwa. Ngiyathemba njalo ngiyakholwa ukuba inkosi bilani kuleli vikele edlulileyo.
Usiphatheleni namhlanje.
Ngizabala kuzaga ichapter ka-19 iverse ka-21. Ithi yona umuntu angaba lamacebo amaningi kodwa intando yenkosi eza kuma. Bemfuna ukuthi nxa mlaleli wami ungena ku-2021 umkhangele ngelihlo likaJehova. Njalo ungene kuye ulohambo lukaJehova. Okokuqala, sonke sibanengi singabantu umhlaba wonke jikelele. Lawe onlaleleyo ulamacebo akho olawo ngo-2021. Kodwa singangena njani loJehova kiwo? Into yokuqala phana sinanzelela ukuthi amacebo ethu nxa kusiza kunhloso kaJehova kaso zame kodwa kuphela inhloso yakhe yiyo ezama. Ngifuna ukuthi ube lezinto ezintathu ezizaba zinduku zakho ezizaba yiyo ke induku ozaba uyithwele ungena ku-2021 ezizaba yizo ozaba zinyawo zakho zokungena ku-2021. Into yokuqala, kumele lumnyaka uwenze ube ngumnyaka welizwi lenkosi empilweni yakho. Ilizwi likaJehova alibe mqoka empilweni yakho. Ilizwi likaNkulunkulu alibe yilo eliba yisibane empilweni yakho. Nxa ungena ku-2021 ungena phakathi kobunyama kodwa ilizwi likaJehova alibe yisibane esiza kukhanyisela lumnyaka omutsha. Ilizwi likaJehova alibe yilo elizavula indlela yakho ngomnyaka lo esisungenile oka-2021. Abantu abanengi balalela ilizwi likaNkulunkulu nxa kuthumayela kuphela umfundisi. Kodwa nanti ithuba osulalo. Umnyaka uyaqalisa, sisaqalisa uJanuwari. Ungaqalisa la ukubala uhluqalise kuGenesis ichapter ka-1. Ungalibala iBhayibheli uze uyeliqeda. Sifika kuDisemba yabo suliqedile. Nxa ngelanga langelanga ungakhetha amachapter akho amabili, amachapter akho amathathu, uwabale waqede, uzidle ngalo ilizwi lelo oyabulibalile. Ngoba ilizwi likaNkulunkulu liyisinkwa. Umuntu kaphili ngesinkwa kuphela, kodwa uphila ngelizwi elivelela kuJehova. Ilizwi likaNkulunkulu liba yumphako esingawuthwala singena ku-2021. Ilizwi likaJehova liba yiso isinkwa sokuphila esingaba laso. Siphakathi kokugula kwe-COVID-19, siphakathi kokuthwana wonke umuntu kahlale ngkhaya, abantu besizwa ukwesaba, abantu besizwa ukuqhaqhazela. Ilizwi likaJehova yilo elingasiduduza, yilo elingaba isibane, yilo njalo elingasinika umqondo kaNkulunkulu. Okwesibili, ngifuna ukuthi uvumele ukuba khona kukaNkulunkulu empilweni yakho. Vumela ukuthi uNkulunkulu Jehova abe isiphephelo sakho. Uthandaze njengoDavida uSalm 91. Kunengi okuzatshisa ngo-2021. Khuluma kanje, sothwa sonke sihlaleni ngkhaya. Kulokwesaba ngo-COVID-19, imali azikho, izikolo zivaliwe, wonke umuntu nje ucabanga ukuthi ngenzani, enxa ukudla kukho ngkhaya. UJehova uyisiphephelo sakho. Vumela ukuba umoya oyingcwele abe ngumduduzi wakho.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazenini baba ngegama likaJesu. Siyabonga ukungena eminyakeni omutsha. Nampa abantu abakhangele kuwe Nkulunkulu phakathi kwesikhathi leso esinzima, baduduze ube isiphephelo sabo. Abagulayo ngiyathandaza ukuphiliswa kwemzimba, kulabo abakhathazekileyo ukuthi bathole ukuthula okuvela kuwe Nkulunkulu. Ngegama likaJesu Kristu siyathandaza, amen.
lohlelo vuselela umoya silomfundisi useniswanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamile inkomo.
Siyabonga kakhulu untungamele Nkomo.
Sengana masiko
senzi bomandla.
Ngila baba mkhulu
namasiko
babelobola
usenzi.
Kwezamasiko sixoxa ngamalobolo.
Bekungabizwa ozwayo zivulelwe inkomo emzini kampofu zaqhutshwa zisiwa kwamguni ukuyalobola umagodi wabo uNomvelo Mguni. Ekufikeni kwabo emzini wakhona sithole umamguni ezimele esibayeni senkomo wazivimba ukuthi zingangeni. Ugogona kaOwen uchaza ukuthi kwenzelwani lokho.
Abe umakoti ehamba phambi kwenkomo ezivimba ukuthi zingangeni esibayeni, baye lisiko abalenzayo esintwini ngapha. Uyabe besenzela ukuthi bevimba inkomo laphana ukuthi zingangeni esibayeni, kuqale abakomkhwenya nabekhuphe imali ukuthi inkomo lezana zihlangane leza kwomguni zingene esibayeni.
Yite siphuma kompofu sizala amathola amahlala amane elesihlanu ngelokubusisa ekhaya amadlala
yobula.
Kuhlatshwe inkomo eyodwa ukuthi abantu badle umhlubulo wonke emkhosini lo. Omunye umhlubulo wabiselwa komkhwenyana umnumzana Mehluli Mpofu njengesiko ukuthi labo baye kudla. Kwathathwa amathumbu agcwele ubulongwe, kwathiwa abathandanayo basike bese begida phezu kobulongwe obuphuma phakathi kolusu. Ugogona ka-Owen ukhuluma ngokuthi kwenzelwani lokho.
Abese bedabula ulusu befaka phansi umswane ukuthi umkhwenyana lo makoti bagide phezulu. Lisiko lakho ukuthi bayabe sebenzela ukuthi bahlanganise amadloza akompofu lakomguni. Bethela inyongo base besamukela umkhwenyana wabo ngokupheleleyo.
Impofu isizalwane sekhezi uhlala kwele Canada ubesekhaya kibo ukuzoqedisa kulobola. Ujabule kakhulu ngomcimbi wakhe.
Namhlanje bekulusulu lwethu olukhulu besiyeqedisa amalobolo kobabazala komguni. Kube lusuku oluhle kakhulu, sithakazelela sijabulela labantu ababuye bezosixhasa. Okwamalobolo ngigedile, akusele okunye okuseleyo. Ngikhuphile inkomo njengoba uyabona bangiqhizisile inyongo le ekuthiwa yikucolwa, bangicolile sokuthi ukuthi sengiqedile ansaba owi kobabazala. Bajabule kakhulu kakhulu abadala.
Isizwe kumele siziqhenye ngolimi lamasiko aso. Abakompofu labomguni lezakhamizi efumukwe ematopo esabalaza eMathelen South ziyawalandela amasiko azo esindebele. Imele Studio 7 ngisematopo igama lomngu Ezra Jesus Bani.
Kube ukuhlelo lolamhlanje wathi sikhangele ebesilazo. Kulabanye abantu abasekela ukuvalwa ngqi kwelizwe leZimbabwe ngukulumende ozama ukuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Oliver Lisa ngokips Dube ngisithi asihlangane nekuseni ngo-6:30 AM.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.